manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingani lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 12/2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane dambudziko guru chokutanga nechokuti hware ihwohwo kana kuti polisi yekuti mishonga ichazouya inobva kupi ichazodistrictwa sei. Vachapiwa ndivanani ndiyo polisi yatakamirira tose kuti tinzwe haigona kuita secret yevanhu vashomanani uyezve haigona kuumbiwa nevanhu vashomanani ndo patakakurukura paya tichiti panofanira kuitwa stakeholder consultation
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti hwaro hwekupiwa kuchaitwa vanhu nhomba yekudzivirira covid-19 hwakatogadzirwa uye hwangomirira kupinda munyika kwenhomba iyi Asinyanzvi munyaya dzeutano dzinoti hurumende inofanirwa kubuda pachena nenzira inogutsa veruzhinji pamusoro penhomba iri kubva kuChina. Mumiriri wenoton mudare National Assembly vatemba muliswa vanobhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vazivisa kuti hwaro hwekupiwa kuchaitwa nhomba yekudzivirira covid-19 hwakatogadzirwa uye hwangomirira kupinda munyika kwenhomba yekutanga iri kutarisirwa kupinda munyika nemusi wemuvhuro svondo rinouya ichibva kuchina vachitaura pamusangano wepollard waitirwa padandemutande vamunangagwa vatiwo mari yekutengwa kwemimwe mishonga yenhomba yecovid-19 yakatoiswa parutivi uye pane hurongwa hwekuti makambani akazvimirira pamwe nemamwe masangano vabatsirewo. Mutungamiri wenyika vati vachazivisa svondo rinouya nezvematanho emutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 kana kuti lockdown zvichitungamirwa nekomekedzo inobva kuna vana mazvikokota mune zveutano. Mutemo uripo iye zvino welevel 4 lockdown wakadzikwa mwedzi wapera uri kuguma kushanda nemuvhuro svondo rinouya. Izvi zvinouya panguva iyo huwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 uri kuderera munyika. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi nevasere vakafa necovid-19 vamwe makumi masere nevashanu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Bazi iri rinoti vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanovagara vari munyika uye vanhu makumi maviri nevatatu vavo vanhu vari mudunhu reBulawayo. Kusvika nezuro wakare vanhu vanosvika zviuru zvitatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 34,949 vabatwa nechirwere ichi kubva pachatanga. Vamwe chiuru nemazana matatu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1,382 vafawo nacho kusvika pari zvino. Vanhu vairwara kusvika nezuro vaive zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 3,937. Vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti pane dambudziko rekuti hurumende haisi kuburitsa pachena hwaro hwainoti yakagadzira kuti huzivikanwe neveruzhinji. Dr. Madzorera vanotiwo mapoka ose anofanirwa kuve nechekuita nekuumbwa kwehwaro uhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pane dambudziko guru chokutanga nechokuti hwaro ihwohwo kana kuti polisi yekuti mishonga ichazouya inobva kupi ichazodistrictwa sei. vachapi wandwanani. Ndiyo polisi ya taka miza tose kutetinswe, haikuna kuita secret ya wanu wa shomanani. Uyeza haikuna kuumbiwa ni wanu wa shomanani. Ndiyo pataka kuru kurapaya tisiti, panu sana kuitwa stakeholder consultation. Wangadea transformers, VAPs, kufa kuma health workers, kuenda kuma workers unions, kuenda kuwa nwesi wa Zimbabwe. Nukutu munuwesi, anika interest mune tunayitika. Jino andisiri wareo, watichamira kuona pati, unofanaka kubuda, vaccination isa tia uya. Haifanu kita chuwande wande, sezino nisipane sawa kuhika.
Tazgo uzakare wabunangabu wa shitaro kuti wakato isa maari parutiwi, karakuti maari sosis parutiwi, eku tenga mwe mishuonga. Munuti iwe needane iroro.
Ndoza tinota isira watinika iite, wakato uza otuwa isa $100 million parutiwi. Ya wasato uza otisha shanda sei. Ndoza taka mirira kunza otisha shanda sei, yukutenga mishuonga ya kawanda sei. Yezume zunzo kata se logistics, sinezo kata dero zukuti vaksine chiozo kuyo wawano chichafamba se. Sakata kato miri ila asu chino kutu funduza. Ndicho kuti wapesa kudero wa kuti isu kwanzi tukukwata ku business. Ayu wazo ya 100 million ima ya kawana kato mbotanga itashansa yoyo. Wape umpo uo kuti 100 million ya ashe iripo. Tua fika ose urume ndedu kuti waka kasa 100 million aside. Yema United States dollars. Ndozo aturu kudawa izozo. Kuzo kukwata kuma business hakuna kuipa. Kana wambu ratiza hewa utunga miri nukukoshe senyaye COVID-19.
Tinono kuti lockdown level 4 ya kanga ya wezirwa ne mashondo maviri iku kumane msue muvuro, msue mande. Tanzu wa mnanga kwa washiti vacha zivisa kuenda mbele mchile mefunge wa nsuwa kuti nyanzi ze utano mune mchiti yu. Asi zivisa munga taura pa msoro pedane ilo re lockdown.
Lockdown ya kakana wanwani kuhirirana. Nakuti idano rakangu wanu kwa pasurose kutununo besitra kuzikisa kufamba kutashu wanao. Asaka gara chichema kutupana izume zinofuna kuitiwa kuti lockdown izi ya shanda. Taengo chema nesho kusapota wana, wana wasu kusapotewa, wakangu loke wa mtu mbazavu, basi na zuku uchika. Asaka kiliwa wa lockdown mne zume mjumbo na zitumbo shanda za chusi. Ino kuru lockdown ilipa murumu kwa watunga miri. Ni magari kutu munanga karemu mbani nzara. Saka wanofuna wita refusion, zese zozo social welfare vanu. We will take our advice from experts. Teach us some numbers, then my figures. Teach one of my figures. I record rich as na kunyefa, as na ukoronyera. And I got achieved as sure from our healthcare delivery system. Those are told us also good. But that is the unyanzi. We Monday, you go to what decide to close it as in a lockdown yet.
Alanga vari vari mbwe guru kutaro zveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera. Vachitaura neStudio 7 vari parunare kuKwekwe.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Mushonga wenhomba yeCOVID-19 uri kutarisirwa kusvika munyika nemusi wemuvhuro uchibva kuChina. Panguva iyo nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira kuti nhomba iyi itange yaongororwa zviri pamutemo uye zvinotarisirwa nesainzi isati yapiwa veruzhinji. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti mushonga wekudzivirira COVID-19 uyo uri kutanga kusvika kubva kuChina unofanira kutevedza gwara rinoshandiswa pamishonga yese inouya munyika rekuti unotanga waongororwa kuti unoshanda sei muno muZimbabwe zvichienderana nemhando yeutachiwana huri muno. Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti mushonga usati watengwa nyika kuburikidza nebazi reutano inotanga yaongorora kuti mushonga uyu wakagadzirwa sei kunyika kwaunobva uye kuti zvawakashatira ndezvipi. Vati pano uya mushonga uyu munyika unofanira kuongororwa sezvo wakagadzirwa kudunhu repasi rino rakasiyana neZimbabwe.
kana stadio yapera deni sio zakaita South Africa vakaita stadio vakamata vaccine yanga vatura yekwaAstraZeneca yanga isingashandi zvakanaka South Africa nemhaka yemhando yeutachiona wavanawo ikoko saka vakabva vachinja vari kutochinja ndozvatofanira kungoitawo munomu nekuti hatizivi utachiona hwatinawo hatizivi kuti South Africa hwamunhu here hatizivi kuti isu tinedio variant yakatangira muzimbabwe here isiko kusouth africa nekubritain nekubrazil zvese izvozvo hatisati takuziva saka tofanira kuita mastudies edu kana tapedza izvozvo togadzirisa nyaya dzelogistics and so forth nyaya yepraise hatingaisiye kunze yakakosha mutengo wakakosha zvinodhura nezvakati chipeiwo tichiona tichienzanisa kuti maadvantage nemadisadvantage ndeapi
vamadzorera vati ongororo iyi inogona kuitwa mukati menguva pfupi sezvo denda recovid-19 riri kupararira nekukasika vamadzorera vati pari zvino havana ruzivo rwokuti izvi zvakaitwa here kana kuti kwete sezvo hurumende isiri kubuda pachena neurongwa hwayo Dr. Peter Mataruse vatiwo tarisiro yavo ndeyekuti Medicines Control Authority of Zimbabwe ichaongorora mishonga yecovid-19 sezvainoita pamishonga yese inopinda munyika sezvinodiwa nemitemo yakaita kuti bazi iri riumbwe munyika
mavaccine vasati apuwa vanhu tinotesa tinere Medicines Control Council inotesa kuti mavaccine vashariso here kuvanhu vedu isusu munozimbabwe ari effective here nderezvopiwa vanhu saka dati ndi medical control kanzi yedi ili zeli sara ndisi zekutisi hatifani hundi
vati ongororo izi zinogona kuitwa kunyange hazvo mushonga watove munyika sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vatsimbira mashoko emamwe machiremba vachiti paramende inotarisira kuti bazi reutano richavapakurira zvizere nemusi wechipiri pavanotanga kugara dare reNational Assembly. Mukuru weMedicines Control Authority of Zimbabwe vaRichard Rukwata vativo vakapa hurumende mvumo yekuunza mishonga yeCovid-19 munyika mushure mokunge yatevedza zvese zvinodiwa pasi pemitemo yenyika pasi pechibvumirano cheZimbabwe COVID-19 National Development and Vaccination Strategy. MCAZ inopa mvumo yekuunza nekushandisa mishonga iyi mukati memazuva mashanu ichinge yapiwa umbowo hwakaita sekuti mishonga iyi yakanyoreswa munyika dzayakagadzirwa uye kuti yakanyoreswa nesangano reWorld Health Organization here kana kuti kwete vati panofanira kuitwa ongororo yekuti mishonga iyi haikanganise vanhu here vati kunyange hazvo ongororo dzakadai dzichikwanisa kutora nguva yakareba dzinokwanisa kuitwa mukati memazuva manomwe sezvo mishonga iyi iri kushandiswa zvechimbi chimbi mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vati hurumende yakatevedza zvese zvinodiwa uye vari kutevedza unyanzvi hwesainzi pamatanho ese avari kutora hurumende yanga yavimbisa kutitumira urongwa hwayo panosvika mishonga iyi nemuvhuro asi yanga isati yaita izvi pataenda pamhepo mutungamiriri wenyika vayamason munangagwa vanotarisirwa kugamuchira mushonga wesinopharm inosvika mazana maviri ezviuru nemusi womuvhuro painosvika munyika ichibva kuchina ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Mumiriri wenoten mudare reNational Assembly Vatemba Muliswa vabvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emuZimbabwe kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaMuliswa vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yeCovid-19 inorambidza vanhu kuungana. VaMuliswa vakasungwa vachiita musangano nevatori venhau vari kumba kwavo kuBorodhel. Mune chimwe chiitiko kumataredzi mhosva vaimbove nengo yezano PF vaJimu Kunaka vabvisiswawo mari yechibatiso nedare repamusoro kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaKunaka vanga vapedza mazuva anodarika makumi mashanu vari mujeri zvichitevera kusungirwa nyaya yekukurudzira kuita mhirizhonga yavanonzi vakapara nemapurisa. Vachuchisi veDemocratic Party vakapedza nezuro kupa umbowo hunoroverera vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga paCapitol Hill. Vachuchisi ava vakasimbaradza rekuti zvakaitwa nevatsigiri vavaTrump vakaita sezvo vakanga vatumwa navaTrump mbune. magweta ava Trump nasi arikupikisa umbo weDemocratic Party. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti vashuchisi veDemocratic Party vakabudisa pachena mhosva yakatarisana nava Trump pamwe nekuratidza kuti sei vachifanira kubatwa nemhosva yavari kupomerwa.
Pasikona kwangu ndiona senge maargumenti acho achangoramba achingoenda mberi. But sezvaikaitika nezuro taingoonawo magweta ekwa Trump achingotsinjira nyaya yekuti maargumenti avo ekuti Senate haina mvumo yekutonga president wakabva kare. And maargumenti avo asinganyanyo kuti chikoo chaichaivo pakuti vaTrump vakapara mhosva yacho here yavari kunyatso kupomudzirwa kana kuti kwete. Saka tichangove pachirungatoti back and forth yema argument enya zacho pati sikuona kwangu inini ndona senge mademokrasi akapa umbo wangori so katingati pachirungu deming kukunyaya wa Trump. Sema taro angu political trial ichangozo dipenda nukuti panewa mwewewe wangawane umafungira wukuta hapana mwosa wangawe heri wakatukunyuko no umbo uruku upuone atingati mamani jasa arukupa nyai mkongresi.
The Republican Party vane basa nezvirikutaurwa here izvi vanobvuma here kuti kutaurwa ndezvechokwadi uye zvinofanira kushandiswa pakuona kana vaTrump vaine mhosva kana kuti havana.
Iko zvino mamira akaita zvino ndona senge vazhinji vacho vaiti hazvina basa nokuti nyaya yavo yange iri pokuti vaTrump vakatosiya chigaro kutara. Saka kuramba tichingotonga chivatonga vakasiya chigaro hazvisi pamutemo. Saka ndiyo yaindaiona senge ndiyo yange iri position yemarepublicans akawanda. But munguva pfupipfupi yapfuura taona kuti pane mamwewo marepublicans ari kutaurawo kuti no nyaya yanga itongwe itongo kusvika kwokupedzisira kutizopawo chi maonero edu. Enango ivo vekurepublican party house majority representative vakataurawo zvekare kuti nyaya yanga itongwe kusvika kwokupedzisira. Saka ndiona senge kuti kana yapera kana varivo vanhu vanoona umbo wavaona whatever they will come up nazvo zvichatitema nawo neumbo hwakapuwa. Ndosaka marepublicans achida kupa umbo hwese hwakazara nezvese zvavanazvo kuti kanawo munhuwo ari ngati reasonable person anongopawo conclusion yekuti apapa panogona pakaita sei pakapara mhosva kana kuti hapana kupara mhosva. Ndosaka taiti pokutanga pavaya kuti nyaya yacho iyi yaifanwa kunzwika kuti zvinesi zvati kutaura kuti zviitike kuti mapato ese ari munyaya iyi ataure neapikise kuti ruzhinji rwese rwemuamerica munomu nenyika nepasi rese runyaya zvoona kuti ndo mashandiro ari kuita demokrasi.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7 vari parunare kuTexas muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti vanhu zviuru zvishanu kubva pavanhu zviuru zana nezvitatu zvevanhu vemuNigeria vari munyika iyi, vazhinji vavo vari madzimai nevana, vakatiza varwisi veBoko Haram vachipotera muCameroon uye vabvuma kudzokera kuNigeria. Vakuru vakuru venyika mbiri idzi vasangana muguta remuCameroon reMarua vakabvumirana kuti vapoteri ava vadzokere kumusha uye hurumende yeNigeria ikabvuma kubatsira vanhu ava kuti vawane pekugara uye vakadzivirirwa kumhirizhonga. Vakuru vakuru vari kupinda mumusangano wechimbi-chimbi wekuzeya mhirizhonga iri kuitika muMyanmar vashora zvikuru kutorwa kwakaitwa nyika iyi nechisimba nemauto svondo rapera. Musangano uyu uri kukokerwa nesangano reUnited Nations Human Rights Council uye washora zvakadzama kubviswa kwehurumende yakasarudzwa neveruzhinji. Batore MDCT riri kukurudzirawo kuti munyika muite nhaurirano kuwo sangano remubatanidzwa wemachechi reZimbabwe Council of Churches richitiwo zvakakosha kuti munyika muitwe nhaurirano senzira yekugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana ari munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mumashoka vakabudisa mazuva mashoma apfuura padande mutande rebato ravo, mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora vakati zvakakosha kuti munyika muve nenhaurirano dzinosanganisa vemapato ezvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira ega, vemakereke pamwe nevanhuwo zvavo senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vamonzora vakati munyika mune kusagadzikana kwezvematongerwo enyika nekuda kwenhoroondo yekupikisana pamusoro pezvinobuda musarudzo, kusasununguka kweveruzhinji uye huori uhwo vakati huri kukonzera kusamira zvakanaka kwezveupfumi izvo vakati zvinogona kugadziriswa nenhaurirano idzi. Vakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasati vataurirana nebato riri kutonga reZANU-PF kana mamwe wemapato panyaya iyi ichokwadi kuti bato ravo riri kutsigira nyaya yekuti munyika muve nenhaurirano.
Tinofanirwa kuti tigare pasi sevana veZimbabwe tiongorore nyaya dzedu dzinotinetsa munyika, tosvika pakuudzana chokwadi rese kuti kana tichida kuti tipedze matambudziko ese awa ndezvipi zvatingaite takabata pamwe chete sevana veZimbabwe. Saka isusu tinozvikudza zvikurusa zviri kutoitwa nemakereke, tiri kutofunga kuti minamato yedu yapindurwawo naMwari wedu kuti dai zvikaita vana vakatanga kuuya pamwe chete.
Munyori wezangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vanotiwo makereke akasiyana-siyana ari pasi pesangano ravo ari pakati pekuziya gwaro rinopa hwaro hwekuti munyika muve nenhaurirano, iro vanoti vakapa kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira nevamwe vakasiyana-siyana. Reverend Mtata vanotiwo vanoona zvakakosha kuti munyika muite nhaurirano idzi sezvo dzichigona kubatsira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Nhau iyi yekukokera nyika yose kuti tiwane patingasangana inhau yakapiwa kumapato ezvematongerwo enyika, uyezve inhau iri kukudzewa mudzikereke kuti tingasangana sei kuti tigadzirise madambudziko akatarisana nenyika akasiyana-siyana atiri kuona kuti haagoni kugadzirika kana vanhu vasina kuisa musoro pamwe chete.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vanoti vanoshamisika kuti bato reMDCT riri kutaura nezvenhaurirano izvo zviri pachena kuti gakava ririmo munyika riri pakati peZANU-PF nebato ravo reMDC Alliance.
Pamaresults asina kufambiswa zvakanaka a2018 ndopane nyaya, saka ndopane gakava rofa rigadziriswe nyika yofambiswa zvakanaka, toita mareforms, toita maelections. Nyaya haisi kungotaura kuti hanzi tina kupinda mugavhita, haisi nyaya yaitu isusu iri panyaya yemareforms. Zvinhu zvigadziriswe tiite maelections akanaka ari pachikerera, asina zvekurovana, asina zvekuvhundutirana, asina kuti muridziri wepembi ndiye mutambi.
Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vati havana zvekutaura zvakawanda sezvo vasati vaona gwaro reZimbabwe Council of Churches, vakatiwo havanzwisisi kuti sangano iri rakawana kupi simba rekuti rive iro rinoda kudeedzera kuti munyika muve nenhaurirano. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku vanoti kana nhaurirano dzichiitwa dzinofanirwa kuitwa nemapato ose zvematongerwo enyika, kwete kuti dziitwe pakati pemapato maviri chete, vachitiwo pagara pane mapato aripo ari pasi pemubatanidzwa wePolitical Electors Dialogue.
Kana zvaitika zvenyika yeZimbabwe ngatitaure nemapato ese ezvematongerwo enyika. Kana uri bato rezvematongerwo enyika wachitaura nemamwe mapato unoenda kuPoland ndokune mapato iwo.
Zimbabwe ine nhoroondo yenhaurirano yakakura inodzokera kunguva iyo nyika isati yawana kuzvitonga, asi pari zvino vamwe vanoti nhaurirano dzakadai hadzina zvakawanda zvadziri kukwanisa kugadzirisa nekuti bato riri kutonga reZANU-PF rinoramba riine masimba ekuti rirambe riri iro rinotonga nyika. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
munhau dzemitambo. Chikwata chemutambo wecricket yevanhukadzi muPakistan chadzokera kumusha zvechimbi chimbi nhasi zvichitevera kumbomiswa kwendege yeEmirates kupinda muZimbabwe kutanga mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi hachina kutamba mutambo wacho wanhasi mushure mekumanikidzwa kusimuka vatambi vachitya kuzoshaya ndege yekufambisa mushure mekunge Emirates Airlines yamisa ndege dzayo dzese kupinda muZimbabwe kubva musi wa13 kukadzi kusvika musi wa28 kukadzi. Emirates yamisa kupinda muZimbabwe nepamusana pekutyira mhando itsva yeCovid-19 yakatangira kusouth Africa iyo inonzi yave munyika dzesadhi. Dai vatambi ava varamba vari muZimbabwe kusvika musi wa21 kukadzi panga pachifanira kupera rwendo rwavo, chikwata ichi chaizoshaya ndege yekuti chidzokere kumba. Mune imwe nyaya yemitambo, FC Platinum ichange iri muNational Sports Stadium nemusi wesvondo. Umo inofarira kukunda JARAF yekuSenegal zvine mutsindo mumutambo weCAF Confederation Cup kana ichida kuenderera mberi nemakundano aya. Nhoroondo yenhabvu muAfrica iri pachena kuti zvikwata zvinokunda nezvibodzwa zvakawanda pamusha ndizvo zvinowanzobudirira. Kunyange hazvo yakarasikirwa naPerfect Chikwende uyo akaenda kuSimba Stars kuTanzania, kugona kunenge kudada ine vatambi vakaita saRauf Kaundera, Kelvin Madzongwe naSilas Songani avo vanokwanisa kuita kuti zvinhu zvivafambire nekunwisa zvibodzwa. Asi mubati wepagedhe Petros Mari pamwe naGift Bello naRafael Muduviwa vanofarira kuona kuti JARAF hainwise nekuti kubvumidza kuita izvi kune njodzi apo vachashanya kuSenegal. JARAF ndiyo iri pamusoro petafura makundano enhabvu yepamusoro kuSenegal, asi nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vakudza ibere vanoti ndizvo zvichapa FC Platinum shungu.
Nyaya dzebhora idzi unowana masurprise anoshamisa because nezvakumotivata kuti are we have nothing to lose. Vakomana vangavashumisamo neshungu because since they reach so far zvinokwanisa kutotyia. Ini ndinotarisira inini am backing FC Platinum kuti they can turn it head.
Munyori wezvemitambo Tedious Manyepo anoti kunyange hazvo mutambo uyu wakaoma pakugumisira FC Platinum ndiyo ichakunda.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatirume, asi unofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Chikwata chichakunda mumitambo miviri iyi chinobudirira kupinda magungano emakwikwi aya umo mune mari zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika pamusoro penhomba yeCovid-19 iri kutarisirwa kupinda munyika nemusi wemubvuro ichibva kuChina. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hwaro hwekupiwa kuchaitwa vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 hwakatogadzirwa uye hwangomirira kupinda munyika kwenhomba iyi. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti hurumende inofanirwa kubuda pachena nenzira inogutsa veruzhinji pamusoro penhomba iri kubva kuChina. Mumiriri wenoton mudare National Assembly Vatemba Muliswa vanobhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.